isusu seHarare Residence Trust tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji mangwanani chaiwo kubva kuma 6, 7, 8, 9 vanhu vanenge vakazara mumigwagwa vakamirira chingavatakure nekuda kwekuti hakuna makombi uye kuti vanhu vari kutyiravo utano hwavo hwemaprivate cars vashoma vari kumira kuti vatakure vanhu nekuti mutemo welockdown uri kuti mumotokari diki munofanirwa kuve nevanhu vairi chete saka vanhu ava vanenge vari kuenda kumabasa kwavo mabasa akanzi ari official anobhadhara mataxes but hakuna mabhazi acho ari kufanirwa kutakura vanhu panguva yekudzokera kumba manheru vagari vazhinji vari kutambudzika mukati meguta mukati menzvimbo dzavanoshandira vazhinji wave kufamba nzendo dzakati rebei kuti vagone kusvika kumba
tiri kunzwawo kuti kuungana kwaakuita vanhu munokwirirwa mabhazi uku kwaakuita kuti vasatevedzere mitemo yesocial distancing zvinove zvinoisa vanhu panjodzi yekutapurirana chirwere checovid-19 munotiwo nekuungana kuri kuita vanhuku
kuungana kuri kuita vanhu mukati nemarengi vakamirira mabhazi esupo mumazuva rovira vanhu vakugadzirira kuenda kumba kuri kunyanya kukonzereswa nechikonzero chekuti mapurisa nemasoja vakazara kumaroad blocks kwavanenge vakamira asi mumarengi hamuna kana weutano kana mapurisa kana masoja ari kubatsira kana weminisipal police vari kubatsira vanofamba kuti vange vakamira zvakanaka even zvekuti weutano vachiitawo random testing yevanhu kana kucheka matemperatures evanhu pavanenge vaakuenda vakaungana kudaro isepart of control measures saka mazupko kana achinge ari mashoma vanhu vanowandisa vachimirira nguva yekuti vazoende kuma
ko ivo urongwa hwekuti mabhazi nemakombi vanenge vachida kutakura vanhu vange vachienda pasi pezupko imiwo sevagari muri kutambirawo sei urongwa uhwu
vagari vazhinji vatakataura nawo mushure mekunge hurumende yapa chiziviso chekuti vanhu vemakombi vanofanirwa kunyoresa makombi avo kuti ave pasi pezupo vari kutizivisa kuti idanho rakanaka ratorwa nehurumende ngekuti rinobvisa mahwindi matautsi ange achishungurudza vanhu nzvimbo dzekutakurwa